Musangano wekuparua chirungwa ichi kana kuti manifesto iyo inezita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa ku Nelson Mandela Hall muHarare Showgrounds asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana uye munyori mukuru webato iri vaNixon nyika dzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa
zvatoitika nhasi nezvatokuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvonga mupopoto panyaya dzedu dzokuti isu tenge tiri vatungamiriri vebato riri kuzvitonga kuzere reMDCT
pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma uye mutungamiri webato iri Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu munyori wechikamu chemadzimai mubato iri Muzvare Linet Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda wevanguard
Vanguard is based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchichidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri built in Harare.
Asi vaDanford ngadzore munyori mubazire vechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwarire vavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvota vaende kunonyoresa vaangadziore vaudza Studio 7 kuti Muzvare Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pokuguma vaiva vanhu vatsvaga vanhu makonzeni vakavashaya vanhu vaangoteeri munhu vanhu vaangoteeri munhu asina pundutso vanhu vaateeri munhu asina vana zvaanovapa so therefore ndiri kuti ini mayouth eHarare hakuna kana muyouth 1 achidzira Mike Kupe mayouth eHarare mayouth vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isinunguke
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamirira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.